maita enyu zvakana zvakakurava choto ha nyaya iyi yatondikatika madzo pandainzwa zvinotorwadza nemamiriro akaita nyika mazuva ano tiri kuona kuti tiri kushaya chinhu chese muno munyika ende tiri kutaurirwa nehurumende kuti inguva yekuti tisunge dzisimbe kuti zvinhu zvakaoma foreign currency mazuva ano hakuna mafuta emotokari haasi kuwanika gorosi chaye kuimporta dzimwe nguva inobonetsa zvinzizvo foreign currency hapana saka mari yekuzoti inenge ichishandiswa kuendesa vanhu vakawanda kudaro kunosapota netball team kureko kuunited kingdom ndinoshaya kuti tinenge taiwana kupi sezimbabwe ndofunga kuti nguva yanga yadarika yekuti tiite mapriorities edu kuti ave mugwara chii chatinokoshesa ehe team yedu inoda support kana ingave nhabvu ingave netball ingave rugby ingave cricket asi tinobotanga tatarisa homwe kana isusu chaiwo sevabereki unobotanga watarisa homwe even kuri kusapota mwana wako chaiye kuri kuti awane zvakati 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 zvimwe unomuudza kuti mwana wangu ndakatida kukubatsira asi yezvino mari hapana tinoda kukoshesa kuti titenge chikafu titenge zvakati titenge zvakati ndozvozvowo zvinoenda kune nyika yedu zvakakosha kuti tisapote sporting tisapote vasikana vedu tisapote vakomana vedu asi nemamiriro akaita zvinhu munyika handifungi kuti tine dhora chairo US dollar rekuti tingaburise tichitizvo ngatingoise hedu tingoenda kuengland kuti tinofara zvedu tichisapota netball tinofanira kuve tine mapriorities edu zvii zviri kukosha munyika hamuna mafuta epetro hamuna mishonga muzvipatara hamuna zvakawanda zvinotikoshera zuva nezuva zvekuti ndizvo zvinhu zvatinofanira kuti dhora rese ratawana dai tichipfimbika ikoko kune kwakakosha pane kuti tiburitse kutumira vanhu 30 something kunosapota team yenetball ine vanhu 12 vatoto ipapo ndinoona kuti tinenge taresva zvakaomarara
hurumende iri kuti izvo yaburitsa uwanduhu kuitira kuti vanhu veruzhinji vazive zviri kuitika imi chamunenge muchipokana nacho chaicho ndechipi ipapapa nekuti hurumende iri kuti izvo pavanhu ivavava pane nyanzvi anonzi matechnical team experts vanomwe vanenge vachifamba nechikwata ichochi koitawo vatungamiri vanenge vakamirira hurumende vana imi chamunyanyopokana nacho chii ipapa vambofana
kana tichitarisa mapriority kana pane technical team ngatinoonei kuti vanokosha patechnical team iyoyo vari very essential vangave vangani coach kana maybe physio kana whoever else pane ivavo ngavaende kuhurumendewo apa panotinetse apa kuti chaunenge wanyanyofambira uchiti uda kunosapota chii hautingati vanhu vari essential kana ari munhu wehurumende azvipira kuti ari kuda kusapota vasikana vedu venetball kana vakomana vebhora nekunetsa kuri kuita mari aimemshuwa kuti vemuri hurumende anogona kuburitsawo mari yake mupoketi woti inini ndazvipira ndiri kuda kusapota timu yedu yenetball ndaburitsa mari yangu yemuhomwe ndekuti ndiri kuona kuoma kwakaita zvinhu munyika asi ndiri kutizivawo kuti vasikana ava vanoda rutsigiro rwehurumende asi kana tiona kuti zvinhu zvakaoma munyika ndinofungidzira kuti vasikana ivavo kana vakomana vakaenda kuAfrica Cup of Nations vanenge vachinzwisisawo kuti mari hapana saka vamwe ava saka tasenge tisi kuona rutsigiro rwakazarisisa hazvinonzwisisika ndekuti mari hapana zvechokwadi vachoto mari hapana saka vehurumende ava kana technical team yacho chaiyo iyoyo dai kwakuri kugara pasi kuti vanokodzera kuenda chaivo vanodikanwa kuti vakashayikwa apa hapana chafambira vasikana ivavo vanoenda asi aimshuwa patechnical team iyo pane vamwe wekuti dai vainzawa inini mubasa renyu makaita pakugadzirisa vasikanawo kuti vagadzirire kuenda asi sara henyu makaita basa hurumende vetim yehurumende yavagarawo kumusha ane shungu yekuenda achinosapota vasikana kana zviri kubva mumwoyo make chaimo ngaaburitse mari yakewo abatsire nyika
ko kubuda pachena kwaita hurumende kuti ndo uwandu hwevanhu vari kuenda uku munokubatawo sei
izvo ndinoti zvakanaka ndozvatinoonawo zvakatinakei panew dispensation kana tichiti new dispensation kuti tibudirane pachena then isusuwo tiri kudzimba tinova ndisi tiri kuburitsa matax acho avari kushandisa ivavo avari kubata pamaincome tax avari kubata transaction, electronic transaction, ma taxpayers money riku shandiswa hii. Toziwa kuti mari dzedu dziri kushandiswa zvakadii. Then toita hurukuro seke dzatiri kuita kuti tinozvifarira here, tinozvisapota here, tinozvikurudzira here kana kuti tinozvitsoropodza. Saka ini sekuonawo kwangu ndinoti ii, kana dziri mari dzedu dzematax dzakushandiswa zvakadai tichiona kuti munyika medu tiri kutambura zvakadai, tangatida hedu even riri $10 chairo ngarichengetedzwe munyika, ribatsire munyika, tikoshese zvemuno munyika zviri kutinetsa muno munyika, pane kuti tibomhanyira kunosapota kunetball uko. Ndavasikana ngavaendawo vachiziva kuti tinavo munamato yedu, tinavo mupfungwa medu, asi mari hapanawo yekuti tive tiriko tichivasapota.